Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosakata zvakare manera nhasi uri musi wechina kubvumbi 13 2017. Makateerera ku Studio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vopinda muzororo reEaster neIndependence vasina mari yekushanyira hama neshamwari. Zvipanga mazano zvoungana pamuzinda weVoice of America muWashington DC zvichiziya remangwana reZimbabwe. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvichaomesesa munyika kana ZANU-PF ikakunda musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 yaita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe pakatariswa sarudzo dzegore rinouya. Vataura pamusangano waitirwa pamuzinda weVoice of America muWashington DC vanosanganisira Dr. Chipo Dendere avanodzidzisa pachikoro chepamusoro-soro mudunhu rePennsylvania, Dr. Roderick Machekano avanoshanda vari muWashington DC, Chipanga Mazano munyaya dzebudiriro, Dr. Tauya Katso, pamwe nemumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. Musangano uyu watanga na 10 dzemangwanani ukapera na half past 11 dzemangwanani uye wavhurwa zviri pamutemo nemukuru weVoice of America amai Amanda Bennett. Hurukuro dzanhasi dzanga dzichikokerwa nemumwe wangu Blessing Zulu. Vachitaura pamusangano uyu, Ambassador Thomas vati America icharamba ichikwidzana neZimbabwe. Vati nyika yavo iri kuvaka muzinda mutsva muHarare uyo uchadya mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora. Ambassador Thomas wati weAmerica iri kubatsira Zimbabwe nemari yemishonga, chikafu, budiriro pamwe nekuendesa vana kuzvikoro zvepamusoro-soro muAmerica kusanganisira Harvard University. Dr. Dendere vatiwo remangwana reZimbabwe riri parumana nzombe sezvo zvinhu zvisina kunyatsojeka kuti Zimbabwe ichamira sei mushure mesarudzo. Vati mapato anopikisa anogona kukunda izvo vati havasi kunyatsotarisira. Vatiwo ZANU-PF inogona kukunda musarudzo idzi zvinhu zvoramba zvichioma semaomero azvakaita pari zvino. Uko Dr. Machekano vati sangano ravo reZimbabwe Diaspora Network North America rine urongwa hwekuti vari kunze kwenyika vabatane mukusimudzira nyika yavo. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe zvakawanda.
Ini ndauya ndakamirira bato redu rinoona nezvekubatanidzwa kwezvizarwa zveZimbabwe zviri muDiaspora. Saka ini shoko randanga ndinaro guru kune vamwe vedu vari muDiaspora nderekuti kuti titarise nezvichaitika zviri pamberi, ngativei tinobatana tichikurukura kuchinjana pfungwa tichisimudzira nyika yedu. Pane mikana yakawanda chaizvo inoda isu vana veZimbabwe kuti tinge tichibatsira kumusha, kungava kusimudzira nyika, kungava kuvaka maindustry. Pane mikana, saka ngatibatanei tichitaura tichipa ruzivo rwedu rwatiri kugamuchira, rwatiri kudzidza tichibata muno mune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, asi tichikwanisa kutransfer information iyoyo.
Nyaya hombe, Dr. Machekano, inochemwa nevana veZimbabwe munyaya dzesarudzo nezvinobuda musarudzo kana zvinozoitika sarudzo dzapera, inyaya yekuti hurumende iripo yezvine ZANU-PF ikanga iri yadzoka havaone paine shanduko. Kurudzire yenyu munoona ichitambirwa here kana vanhu vachinge vachitarisira kuti ZANU-PF ndeichangodzoka zvakare mukutonga kana sarudzo dzaitwa gore rinouya?
uyo mbunzo wakanaka chose. Asi pari zvino hatizi zvichaitika mumakundano ari kuuya, mumakwiko ari kuuya. Zvakamboitika rimwe gore kuti musangano weMDC wakambowina. Saka unogona kungowina kana kuti iyo ZANU-PF inogona kungodzoka pachigaro zvakare. Asi kunyanya isusu vediaspora tinoti izvo hatina bato ratinorerekera, asi kuti kudevelopwa kwenyika, kusimudzirwa kwenyika ngachive icho chinangwa chedu. Izvo zvokuti uri kutonga ndiani ngatizvisei padii, tichitraya chete kuti hama dzedu dziri kumusha dzigadzirire mabasa, tizame kumutsa maindustry. Tiri munyika dzakasiyana siyana, tinokwanisa kuwana mari. Saka tikatora mari iyoyo tichinosimudzira maindustry awira pasi, tinokwanisa kuvaka Zimbabwe yedu kuti ibudirire.
Pane vamwewo vakapa pfungwa dzavo, Dr. Machekano, pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kana kuti vanonzi vari mudiaspora ivava, kuti dai vaedzawo kuti vakurukure kana kugara pasi nehurumende, vapiwe mikana yekuumba mishandira pamwe nevarimi kuti Zimbabwe inge ichisimuka zvakare kuburikidza nekurima, nokuti maindastri akavhara. Imiwo seZidna mune urongwa here hwakafanana nekurudziro idzodzi?
Ndizvozvo chaizvo, ndo zvatiri kukurudzira zvizvarwa zviri munyika dzakasiyana-siyana, kuti izvo dzikabatana dzichiuya pamwe chete dzinokwanisa kuva neshoko rimwe chete kuti dzitaure nehurumende kuti kana paine tingati mafarms anenge aripo, kana kuti ingava iri any economic activity, vanhu vari mudiaspora vange vachikonsidwawo vagokwanisa kuva vanowana chidimbu chavo mune kusimudzirwa kwenyika ikoko.
Beyond 2018 elections, izita rinenge kana kuti izwi rinenge rakati simbei kune vakawanda vanogona kutya kuti chii chingazoitika kana sarudzo dzapfuura dza 2018, mungarerutsa sei mutauro iwe?
Hongu ndinoziva hangu kuti kose kose vanhu vane tariro, asi kungoti isu ngativei tinonge takatarisa kuti avo vanenge vachivhota vavhote mune runyararo. Runyararo chinhu chikuru, nekuremekedzana. Hazvinei kuti wabudirira ndiani, ngativei tichiziva chete kuti tese tiri vana veZimbabwe, ngapasava nemhirizhonga, zvinhu zvichatifambira chete.
Vanga vari Dr. Roderick Machekano, vanove mutauriri wesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZidna, vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Muno muStudio 7 tatsikwa naDr. Frank Guni, vanove chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano waitwa paVoice of America nhasi. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Dr. Guni.
Zvakanaka chose vajonga.
Maona sei hurukuro yanhasi, Dr. Guni?
Aiwa, taita hurukuro yakaresvonaka zvachose tichizeya maringe nenyaya yesarudzo iri kogore rinoya 2018. Uye isusu venhengo vebato riri kutonga reZANU-PF, tiri kutarisira kukunda kune mutsindo, uye tanga tiri kukurudzira vanhuwo vari mudiaspora kuti ngatibatanei tisimudzire nyika yedu, upfumi hwenyika huende pamberi, upenyu hwevanhu huvandudzwe.
Ndofunga kana manga muchitevera zvanga zvichitaurwa nevakawanda, Dr. Guni, vanga vachichema kuti ZANU-PF yakadzoka zvakare mumasimba, hapana chinoshanduka, zvinongoramba huri upenyu hwakaomera vanhu semakore makumi matatu nemanomwe adarika. Zvii zvamungavimbisa vana veZimbabwe?
Chatinovimbisa vana veZimbabwe ndevezvekuti beyond 2018, panopera maelections, ZANU-PF ichaita mainternal reforms anoita kuti vechidiki vapinde muzvigaro vane pfungwa nyowani dzinoitawo kuti nyika yedu itarisire zviri pamberi, toona kuti nyika yedu yobudirira, tisingatarise kuti vebato ripi ndo vanofanira kuramba vachitonga, asi kuti chatinoda kubudirira kwenyika yedu yeZimbabwe.
Nyaya imwe inochemwa nevana veZimbabwe, Dr. Guni, nyaya yekuti ZANU-PF panee paoma zvinhu inohwanda nezvirango kana zvitarafu zvakatemwa nenyika dzekumawirira. Asi tanzwa mumiriri weAmerica muZimbabwe, ambassador Thomas, vachitaura kuti dai Zimbabwe yachisiyana nenyaya yekungoti masanctions kana kuti zvitarafu, vatarisa nyaya dzekurima kudzisimuke, nokuti haisi Bulawayo chete kana Harare ine maindastri akavharwa, asi zvakaitikawo kana muno muAmerica. Matambira sei kurudziro iyo?
Aiwa, ipapo hatiwirirani nawo, nekuti dai zvirango zveupfumi zvisina basa, vanofanira kunge vazvibvisaka. Kana zvisingashande uye kana zvisingatsitsirire Zimbabwe, ngavazvibvise.
Zvii zvamungavimbisa vanhu tichitarisa kubva nhasi kusvika 2018 elections? Nokuti nhasi chaiye tiri kunzwa vanhu vari kuchema kuti vatadza kuenda kumamisha nekuti mari mumabhanga hamuna.
Mari chinhu zvinonetsa. Chatinovimbisa vanhu ndechekuti tinoda kuti pave nerunyararo munyika. tibatane pamwe chete. Uye ngatitarisei Zimbabwe senyika yeti tese, tisaitarise senyika yezano o nyika ye opposition. Munhu wese ari muZimbabwe ari kutambura. Havasi vanhu vezano chete vanonzi ndivo vari kuwana. Havasi vanhu MDC chete vanonzi ndivo vari kutambura kana veopposition. Zimbabwe ndeyedu tese. Tinoti ngatibatanei sevana veZimbabwe. Tivandudze upfumi hwenyika yedu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Frank Guni. Dr. Frank Guni chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC. Vanga vari pano pamuzinda wedu weVoice of America. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, bato riri kutonga rezano PF rinoti harisi kuzovandudza hwaro hwesarudzo sezviri kudiwa nemapato ari mubatanidzwa wemapato anopikisa ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reform Agenda kana kuti NERA. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Paita gakava pakati pezano PF nemapato anopikisa, mushure mekunge zano PF yati hapana zvichagadziriswa pamberi pesarudzo sezviri kudiwa nemapato anopikisa. Munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaIgnatius Chombo vanoti zvekuvandudzwa kwehwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa ari kushanda ari pasi penera ndezvemugodzi matsuro.
MDC dziri mbiri inotungamirwa navatsvangirai neinotungamirirwa navanxuve. Takaenda kunoisa constitution itsva tikawirana kuti constitution yedu yaakubata zvinhu zvavange vachida kuti zvibatwe zvese. Machenji avaida ese takaita anofambiranawo nekuti kodzero dzevanhu dzionekwe zvakanaka. Saka kana vava kuti gore negore munochinja, ainsi hatichaona chekuchinja. Takatoita basa rakapera.
Vachombo vanoti mapato anopikisa akaita seMDC anofanira kuenda kuvanhu onotsvaga rutsigiro kuti ahwine musarudzo, kwete kuswero chema chema zvisina maturo. Vachombo vanoti zvekuvandudza hwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa izvi zvinhu zviri kubva kuvachena vekunze vachiti hadzizi pfungwa dzavo idzi.
Ivo ngavaende kuvanhu vanokambena ikoko, vanhu voona kuti maprogramu avo nemaprogramu edu avanoda ndehapi. Ndiyo chenji yatinoda.
Zvichakadai, vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzano PF vasevhia Kasukuwere vanoti ivo sebato vave kutoita gadziriro resarudzo dzemuna 2018 mapato anopikisa arere. Vakasukuwere vanoti nekuda kwekuti vemapato anopikisa vasi kutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo idzi, mapato aya ngaarege kuzobata gotsi mangwana achichema rumwa nechekuchera.
When is the election? Tinotenda chose kuti makorokoto candidate yedu vajudzwa nekuinwa kwavakaita zvinoratidza pachena kuti musangano wezano PF hausundiki. Ndiyo musangano chete, ende kuinwa kwatakaita chiratidzo avo vanofunga kuti kune zvimwe zvichaitika gore rinouya. Zano PF ichahwina nemukurumbira, zano PF ichahwina nemanhamba epamusoro zvakare.
Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vagara vachiziva kuti zano PF haisi kuda kuvandudza hwaro hwesarudzo.
Zvinyanyotishamisa nekuti chipuka chatinodhila nacho chino zano PF tinochiziva. Tinoziva mavara acho, tinoziva maitiro acho. Hazvimbotishamisi kana nekuti tinoziva kuti zano PF iri kutsika madziro. Haitombodi kuti pava nemareforms nekuti tinoziva kuti pakaita mareforms vaparara. Ballot box. Kunyanya dzokuti kumamisha uko kwanoziva kuti madzishe, masadunhu, masabruku vatova mapolitical komiza ezano. Vachinji vacho varitomanikidzwa. Saka isu tiri kuti bumbiro romutemo rinoti matraditional leaders havafanirwe kunge vari mapoliticians. Muchirungu vanoti ivo they must be apolitical. Iyo zano haizvide izvozvo. Nokuti inoziva kuti inoshandisa madzishe, masadunhu, masabruku kuti ite basa ravo rokuita political komiza vachitina vanhu semombe kuti vanovhotera zano. Saka hazvitishamisi, asi isu ticharamba takatsika madziro. Vachida vasingadi, mareform achavapo chete.
Kunyange hazvo MDCT yakaparura chirongwa chekuti haisi kuzopinda musarudzo kana zvose zvinobata sarudzo zvisati zvagadziriswa chairi kudaidza kuti no reforms no elections. Vaguti vanoti vane chivimbo chekuti kushanda kwavari kuita senera panyaya dzekuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe kunogona kubudirira zvikaita kuti vazopinda musarudzo idzi. Mapoka SAMDC nemamwe mapato akaita sePeople's Democratic Party haasi kupinda musarudzo dzemabuy elections achichema nerekuti miteme yose inobata sarudzo inofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Mapato aya anotiwo madzishe, masoja, pamwe nemapurisa havafanire kuve nechekuita nekufambiswa kwesarudzo. Mapato ari munera anoti sarudzo idzi dzave kufanira kutungamirwa nesangano renyika dziri kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC richishanda pamwe chete neAfrican Union pamwe neUnited Nations. MDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai inoti yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro musarudzo dzemuna 2013 saka nokudaro bato iri rinotiwo zvose zvine chekuita nesarudzo zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dambudziko rekushaikwa kwemari iro riri kuramba richienderera mberi munyika rinonzira yekukanganisa urongwa hweveruzhinji hwezororo reEastern Independence, vamwe vachitiwo rusununguko haruchina zvarunoreva nekuda kwekutambura kuri kuita vanhu vakawanda zuva nezuva. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanowanzotora mukana wezororo reEaster kuti vave pamwe chete nehama neshamwari uye vakawanda vemumadhorobha vachishanyira hama dzavo dziri kumaruwa. Asi nekuda kwekushaikwa kwemari, vakawanda vanoti havana urongwa hwezororo iri hwavakakwanisa kuita. Mumwe mugari wemubulawayo vaJerry Zingwevu vanoti mumakore apfuura vaishandisa mukana wezororo reEaster kuti vaende kumusha, asi rwendo runo vachapedza zororo iri vari pamba sezvo vasingakwanisi kuwana mari yekuti vafambe.
Urongwa hwave kunetsa nokuti pane zvese zvinoda kuti zviitike panofanga pachiva nemari. Kare kuti chikura taiziva kuti taienda kumusha. Asi izvezvi ndiona sekuti kuti uvhakachi unoda kuvhakachira ani andizo kubikira nemhuri yako yese ichikafu chacho chichiwana kupi. Iholiday ine chiremero takatarisa chiKristu kufane kumuka kwaiye Yesu Kristu. Asi maholiday akadai vanhu kana vachimatarisa vanoti zviri nani, ndombosevha mari yekuenda kubasa, ndombosevha mari yelunch.
Mumwe zvemugari wemubulawayo muzvare ndume yamoyo vanoti vakawanda vayo kutoona zviri nani kuchengetedza mari shoma yavanenge vawana kuti vagobhadhara mari yechikoro yevana kana zvimwewo zvakakosha pane kuti vaende kuzororo.
Hapana mari unongotogara mazuva maviri matatu usati waona mari. Even ukatoiwana mari yacho iri $50 haungambodi kuchotenga zvinonaka kana kuti wozoisa fuel kuzoshanya, inenge yaya mari yatoshanda mumba.
Sachigaro weZimbabwe Christian Alliance, Reverend Ray Motsi, vanobvuma kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda muZimbabwe vari vechitendero chechiKristu, veruzhinji, vakatarisana nematambudziko akawanda ari munyika, zvekuti vakawanda vavo havana nguva yekufunga nezvezororo iri kana reIndependence. Reverend Motsi vanoti zvakakosha kuti vemachechi varambe vachikurudzira vanhu kuti vasarase tariro. Gore rino, zororo reEaster rakabatana nezororo reIndependence, apo Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. Asi vazunguvevo vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havachaone kukosha kwekucherechedza zuva reIndependence. Vazunguvevo vanoti zvazvishamise sezvo veruzhinji vari kushushikana nematambudziko avari kusangana nawo mukurarama kwavo zuva nezuva.
Zvino ndinoshaya kuti tikupemberera chii? Kupemberera kuzvitonga? Kuzvitonga unozvitonga sei? Mafambiro ako, mararamiro ako akatomira zvese zvakamira.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yekushayikwa kwemari iri kuvhiringidza upenyu hwevanhu kunyange hweavo vangadai vari kufara kuti rusununguko rwakavapa pundutso.
Tungoona vanhu vachiramba vachirara vari pamaraini kutsvaka mari nezvimwe zvakadaro ndo chimwe chokanganisa mabiko aeIndependence. Kasi kune vamwe vangava nemifaro yavangava nayo zvikuru. Satikatarisa kune vamwe vakapiwawo minda vakawana budiriro kubva ipapo. kasi kwa nautawana nao zogadaro wa nukadayo wajinji wana kwa chitoka uche mwati mida takapiwa ikonote kakuo kana hili fojo kwa nachi kasi itakukona kuiwana maria tatenge sana hili fojo kwa hiya mumabangi.
Vatambo vanotiwo kunyange azvopane zvakawanda zvakanaka zvakaitwa nehurumende kubvanyika payakawana kuzvitonga kuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika ndiko kuita kuti vakawanda vasaone kukosha kweindependence.
Nyika ichangotokwa muna 1980 kukavandudzwa nezvopfumi kukavandudzwa zvakare munyadzi dzedzidzo kukavandudzwa nezvekurapwa kwavanhu zvipatara zvikavapo vanhu vakwanisa kurapwa kasi zvese zvodzokera kumashure zvakare nokuti muzvikoro izvi zvava zvizhinji sezvokuti vanhu vakwanisa kunodzidza vana vakapedza zvikoro izvi havachakwanisa kuwana mabasa.
Vamwe vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekutadza kutungamira nyika kwa Robert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF. Asi vava Mugabe vanogara vachishora kwavanoti kupindura munyaya dzeZimbabwe kunoitwa nenyika dzekumadokero dzinosanganisira Britain neAmerica. Asi vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vava Mugabe vanofanirwa kuzvishora ivo nekuti ndivo vari kukonzeresa kuondomoka kwehupfumi hwenyika kuburikidza nekutonga nedemo kwavanoita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti vanoda humbo hwakati tsvikiti kubva kuhurumende yeSudan kuti iri kuchengetedza kodzero dzevanhu mudunhu reDarfur mauto eUnited Nations neAfrican Union asati abviswa. Mauto aya anoshandisa mari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora uye chibvumirano chekushanda kwavo muDarfur chinopera muna chikumi. Gurukota rinoona nezvekunze kwenyika yeSudan amai Ibrahim Gandu vanoti zvinhu zvave nani muDarfur uye mauto ekunze aya anofanirwa kubuda munyika iye. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti kunyange nyika yave nemakore makumi matatu nemanomwe yavana kuzvitonga zviri kutotambura zvisati zvamboonekwa pasi rose sezvo zviri kunonga svosve nemuromo nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nedzematongerwo enyika. Asi vamwe ndo vanoti kuseri kwesarudzo dzegore rinouya ndo kune tariro hombe zvichibuda kuti ndiani anenge akunda musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemutauriri weMDCT vavo Betty Gutu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu zvinotarisirwa nebato ravo reZANU PF mushure mesarudzo dza 2018.
Hapana chinhu chatinombotarisira chinhu kana chinotarisirwa neZANU PF kachinotarisirwa namaZimbabwe. Ndofunga zvinongotara sinzi maelections amakanzura amaMP ZANU PF inongohwina. Last week makazviona zvakaitika kumwenezi 18,000 MDC 0 tumwe tumapati vanandande ndundu tuna ma 200-300 saka ZANU PF izvou inongozvifambira yoga mbwa dzichingokura pasina chinoitika. Ivava vagutu ivava vakavanga vari munhu shuwa nenjere dzavo nemadhibhesi andoona vachiita muparamenika ngavangoziva kuti kwave kwagutu vangova zvavo MP weZANU PF. Izvi zvimwe zvese kutambisa nguva varume ndoda kuti kutaurai vanogona kupana zvigaro zviviri zvitatu zvishanu zvichichichi iye zvinondibudzei kuti munhu weMDC kana akatarisa zviri kuitwa neMDC ungati pati navanhu chaivo chaivo vanoti vanoda kuita maelections kana makazviti kwerengwerengwere chazvo chaizvo unoona kuti idambira tiutamba impact paprogramu ino tisatombovadaidza zvedu vanhu veMDC. Ngatingotaurai kuti vakomana kuZimbabwe ikoko ikonomi munofanira kuivaka sei tochitaura kuti awa tina vamwe vedu vakaita saneMDC vasati vahwisisa kuti ganda dema rakakosha sei munyika maro tofambira mberi tichienda.
Vagutu, nyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo izvi zvamungatarisira mushure mesarudzo.
Jonga, isu sarudzo yatinoda tinoda sarudzo yejekerere inonzi muchirungu ya iri free and fair. Ndo saka uchiona mazano tiri kumhanya zvakasimba nenyaya dzemaelectoral reforms. Hatidi sarudzo iya yekuti munhu anonzi anovhota tsvimbo iri mugodzi, munhu anovhota achiita kumanikidzwa, munhu anovhota achinzi iwe vhotera munhu usingadi nokuti ndo zvinenge zvichida vakuru vanenge vari munzvimbo yauri. Ndo saka muchiona tichiti vanhu vakaita semadzishe, masadunhu, masabhuku nezvinhu zvakadaro kumamisha uko, kumareserva, ngavasapindira munyaya dzepolitics. Bumbiro romutemo rinoti iro matraditional leaders vanofanira kunge vari apolitical. Saka tinoda isu kuti tive nesarudzo dzejekerere. Tinoziva kuti vanhu havachadi zanhu. Kana ivo vatiri manziva vakomre jurumanzu, ndinoziva kuti pakatikati memoyo mavo vamugabe nezanhu havaidi. Vakanzi vavote zviri free and fair, ndinoona vachiisa X yavo pana Morgan Tsvangirai neMPC. Saka tinoda kuti vanhu vaone mukana wokuvhotera bato ravanhu. Bato ravanhu
ndinoda vatambirai.
Vachiri mumhanzo, panotarisirwa shanduko here kana ZANU-PF ikahwina yekugadzirisa zviri kuchemwa nevanhu izvi?
ZANU-PF inongoramba ichihwinaka. Ivo zvokutaura havo zvavagutu havo saloya, sokutaura kwandaita maloya havo anongonyipa hauze. Asi ivo vanoziva kuti pavakachuzwa kuti vaite MP, papasina svimbo dzairova vanhu kumusha kwavo ikoko. Saka zvotonishamisa kana vachiti pachazova nesvimbo, dzichitobva kupi?
Aiwa.
ZANU-PF chiororo.
Chandirikuda kunzwa vachiri mumhanzo chekuti kana ZANU-PF yahwina, ichagadzirisa here zviri kuchemwa nevanhu nezviri kuchemwa navagutu kunzi yatadza kugadzirisa makore 37?
Zvinodhipenda kuti vanhu vamunotaura ndivanani. Kana vari veMDC vakagara vati vanoda kuti varungu vadzokere kumutasi, saka ndifunguti ichocho chitemo chogadzirisa.
Vagutu, bato renyu reMDC rinotarisirwa kuti rwendo uno riri kupinda musarudzo idzo dzegore rinouya. Tomboti rapinda rakunda, zvii zvamungatarisira kuita?
Nokuti tiri kuzohwina election ikaita free and fair, vatangirai vari kupinda pastate house. Tinoda isu kutanga tagadzirisa nyaya dzeupfumi. Nokuti dambudziko ratinaro nderezvokuti pari zvino ukaona kuti ndikangopa percentage muchirungu, kuti more than 75% yavanhu iri kugara mukutambura, iri kusurvivor on less than $1 a day. Ndo zvinhu zvatinoda kuita chimbi chindi kuti tigadzirise kuti sei vana veZimbabwe vachitambura. Saka tichada kuti tistabilize economy. Ikonomi ikwanise kuva inomira yoga, nokuti pari zvino tikangoti hatina ikonomi. Tangova nemamvemve ikonomi, vanhu vangova mavenda, vamwanda South Africa vachioda, vamwanda vachitengesa madomasi nemazhanje mastreet. Toda kuti vanhu tadaro mufirst 100 days mafactory tavhura, vana veZimbabwe vechidiki vaenda kumabasa. Toda kuti nyaya kunyanyanyanya yezvipatara. Zvipatara zvedu muchirungu vangangoti madead chambers. Saka hurumende yavatsvangirai ichange ichipinda mupower gore rinouya kana maelections aitwa free and fair.
Mutauriri weMDC Tivao Bitugutu. Manzwa zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusorosoro vePremier Soccer League vapa zvikwata zvavo simba rekudzikisa mari inobhadharwa neveruzhinji pagedhi kuona mitambo yemugungano iri. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariate.
Zvekwata zvapiwa simba rekudzikisa mari inobhadharwa panogara veruzhinji kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora maviri kutanga svondo rino, zvichitevera musangano wakaitwa wezvikwata zvese zviri mugungano iri. Mukoro wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti vaita izvi kuedza kudzora vatsigiri venhabvu avo vasisauye kunhandare neuwandu hwavo sezvavaiita kare, vachiwedzera ivo kuti vari kuita ongororo yekuti izvi zviri kukonzerwa nei. Vatsigiri venhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma kumitambo yemuno, zvekuti pakatanga makwikwi egore rino vanhu vanokwana zviuru makumi maviri nezviviri chete ndivo vakabhadhara kuona mitambo gumi nemipfumbamwe yaive yakatifararira munyika yese. VaNdebele vanoti gore rapera vanhu vanokwana zviuru mazana mana ndivo vakabhadhara kuona mitambo mwaka wese, vari vashoma zvikuru kune avo vakaona mitambo mumwe cheteyo muna 2012 apo vaive zvuru mazana matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa shuvire yevanhukadzi mushure mesarudzo dzegore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vopinda muzororo reEastern Independence vasina mari yekushanyira hama neshamwari. Zvipanga mazano nhasi zvaungana pamuzinda weVoice of America muWashington DC zvichizeya remangwana reZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.